This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 25, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa naStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pana 9 AM, 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pashortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyakumbomiswa basa semunyori weHarare navakasukuwere vaJames Mushore vanoti vanotobviswa negreda muofisi mavo nekuti basa vakariwana zviri pamutemo.
Vanopikisa hurumende voshora danho rinonzi ruda kutorwa navakasukuwere rekuda kuwanira mastendi vechidiki veZANU PF. Veruzhinji vachimera midzi vakamirirawo mitsetse yekuwana mastendi aya muHarare.
Madzimai ekugoromonzi ochema-chema nedambudziko rechirwere chegomarara.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvinhu muguta reHarare zvichiri zvakaita manyama amire nerongo sezvo paine kunetsana kunotyisa pakati pevakafanobata chigaro chameya weguta vaChris Mbanga nemunyori weguta vaJames Mushore. Nhasi vambanga vaudza vamushore kuti vamire kuuya kubasa kusvika nyaya dziri kumatare dzapera. Asi vamushore vati havasi kuzoregedza kuuya kubasa. Gurukota rinoona nezvematunhu vasevhia Kasukuwere vakamisa basa meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vachiti vainge vadoma vamushore zvisiri pamutemo. Asi vaManyenyeni vakabva vakwira kudare repamusoro vachiti vakasukuwere vainge vatyora bumbiro remitemo. Nyaya iyi iri kutarisirwa kunzwikwa mudare repamusoro mangwana. Nyaya yekunetsana nezvavamushore inonzi yapatsanura makanzura eMDC vamwe vachitora mativi akasiyana-siyana. Mukuzeya nyaya iyi tabata vambanga avo vati zvinhu zviri kugadziriswa kunyange hazvo vatenda kuti vamushore vatsika madziro kuti havasi kuzomira kuuya kubasa.
Hapana latest, zvinhu zvakangomira sezvazvakaita patakaita council resolution yedu yatakaita last time. In that special council meeting, takati atikwanisi kuti titaura pamusoro penhau ya town clerk Mushore. Nekuti nhau iyi yatova mumatare eZimhosva. Tikakurukura nezvazvo, tinobatwa nemhosva yekuti taenda pamberi pedare.
Ko zvatiri kuverenga mumapepanhau kuti vambanga vakatoti ivo vamushore ngavambomira kuuya kubasa?
Hamuna chokwadi nezvinhu zvakafanana naizvozvo. Asi nhasi uno ndingati kekutanga kubva vakauya patownhouse. Ndavakumbira kuti vauye tione kuti tingagadzirisa here nyaya yavo yekuuya pabasa muchinyararire pasina kurwa vari kumba tichigadzirisa mapepa avo afambe negwara kana matare emhosva atinge atitaurira.
Saka muchinyatsojekesa apa muri kuti imi michido chenyu ndechekuti vambomira kuuya kubasa nyaya ichigadziriswa.
Ndizvozvo chaizvo. Zvakangofanana nemi kana kuti ani zvake anopinda pabasa. Mapepa ako anotanga agadziriswa. Kana mapepa ako agadziriswa, wopiwa katsamba zvine kunzi chiuya kubasa.
Vanga vasati vapiwa tsamba herei?
Vakapiwa nameya bhati mapirwo acho hatina kunge tichiteedza zvimwe zvinhu zvinofanira kuti zvitedzwe.
Asi izvazvisi kupikisana here nebato reMDCT bato renyu vambanga riri kuti aiwa vanofanira kuramba vachiuya kubasa.
Ndingagoni kuita zvinopikisana nebato rangu. Asi bato rangu nesu tiri kukanzuru tiri kuda kuonesana kuti tiite zvinoita kuti kanzuru ishandite zvinoita kuti vagari vemuno muHarare vavane maservices avanowana kwete kuswera tiri mubopoto.
Vakafanobata chigaro chameya weHarare vaChris Mbanga vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mutsva weguta reHarare vamushore kuti tinzwewo pfungwa dzavo uye vatiwo vanga vatori muhofisi patanga tichitaura navo.
Pane tsamba yamambowana here kubva kuna vakasukuwere bhodhi ravo kana kuti kune vakafanobata chigaro chameya vachiti musauye kubasa?
Handisati ndambotambira tsamba yakadaro from anyone.
Kuri kuti mamiswa basa makagadzirira here kuenda kumatare sezvatiri kuverengawo mapepanawo?
If it comes to that, zvakadaro, then of course I will consult magoti angu.
Vamwe vari kuti ko vamushore vanozokwanisa kusedza sei semunyori mukuru wekanzuru kana kuti town clerk ivo vakabva kuNMB vachiti utano hwavo wanga usina kumira zvakanaka?
Sure kuti ndakabva kuNMB nenyaya ill health. Following that, ndakaita maoperations mazuva angu and akuona saka I'm able to do the job.
Avo vanga vari munyori weguta reHarare vaJames Mushore vari parunare muHarare. Zvichakadaro, sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vaSimba Rashe Moyo vanoti sevagari vari kunetsekana nehondo iri muguta, asi vakati vane chivimbo chekuti nhaurirano dzichaitwa dzikakwanisawo kugadzirisa zviri kunetsa. Tabata vaMoyo kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Isu sevagari chekutanga ndechekuti tichaitawo kuti paitiwe mukana wekuti vanhu vataurirane. Vanhu vatiri kutaura ava tiri kureva minista vanova minista local government, public works and national housing. Tiri kurevawo vamanyenyeni vanova ivo meya vakamiswa basa. Tiri kureva zvakare nepati yavo kwavanobva kuMDCT. Tiri kutarisira kuti panofanira kuita kutaurirana kuti tigadzise nyaya iyi pasina kuinda kumakotsi. Asi isusu tikaona kutaurirana kwachona kusina chakuri kubudisa, kusiri kubudirisa zvatiri kutarisira, tichaenderawo mberi nokusimudzira nyaya dzedu dziri kumatare edzimhosva kuti tione kuti matare anokwanisa here kupindira panyaya yakadai kuti pawanikwe yatingati clear way forward muchimungu. Asi zvese izvozvo kana zvichinge zvakundikanawo, tiri kuti zvakare isu sevagari tichaungana nemanhambasi edu akawanda tichitaridzirawo kwese kwatinokwanisa kutaridzira tichaenda tichinotaridzira. Kana zvireva kuenda kunoona minista takawanda tichange tichingoita chaizvozvo. Asi pari zvino tiri kuti tinombopa kutaurirana mukana.
Asi mambozamawo here kuti mutaure navakasukuwere vacho?
Hongu, sekombaidha residents association tingati vhiki iro rinorapera takatoita musangano naminista tichida kuti nzwisise kuti zvavaita izvi havaoni here kuti vatibaya panyamanhete vava. Isusu sevagari vemuguta tinotarisira kuti guta vanhu vagare zvakanaka vaine vatungamiriri vavo, vatungamiriri vavo vachiita basa. Saka ndo huri kure yatakaita vhiki yapera naminista tichizama kuti tione kuti hapana here zvingaitwa kuti pawanikwe yatingati way forward, a way out of this crisis. Asi tiri kuona kuti mazuva ari kufamba tapedza kuita hurukure iyoyo, tiri kuona kuti hapana chiri kunyatsobuda muhurukure imomo. Saka isu sevagari zviri kuramba zvichingotirwadza.
Sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vaSimba Rashe Moyo vari parunare muHarare.
Bato reMDCT rinoti richatora matanho anosanganisira kuenda kumatare edzimhosva nekukomisheni yeZimbabwe Human Rights kana gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere vakaenderera mberi nemashoko avo ekuti vachapa vechidiki vebato ravo reZANU-PF nzvimbo dzekuvakira dzimba muguta reHarare. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti guta reHarare rine mitemo inofanirwa kuteverwa mukuwaniswa kwevanhu pekuvakira dzimba uye kune mazana ezviuru zvevanhu zvakamirira kuwaniswa mikana iyoyo muguta reHarare. Vachitaura kune vechidiki vebato ravo mumusha weMbare mukupera kwesvondo, vakasukuwere vanonzi vakati vachawanira vechidiki ava nzvimbo yekuvakira dzimba vachiti nzvimbo iyi ichagadziridzwa nekambani yekuChina pasi pezvibvumirano zvakanyoreranwa pakati pehurumende yeZimbabwe neChina. Hatina kukwanisa kubata vakasukuwere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navagutu.
Nyaya yakadai inyaya inoti bata-bata pamwoyo zvakanyanya. Nenyaya yekuti maitiro avo vanhu vezano kunyanya-nyanya ivo vakasukuwera ava. Maitiro anotaridza kuti havana hanya nemutemo wenyika. Havana basa nechinhu chinonzi bumbiro romutemo kana kuti constitution. Havana hanya nemitemo yakaita se Urban Councils Act. Tikangoti mitemo upi zvavo chavanodaiwo kungotonga nyika kuita madiro ajojina. Ndosaka tine ma local authorities, ndosaka tine ma municipality. Ndo vano identifier, va identifier, ndovo zoita zve acquisition yeland yacho, ndovo zoita iwo allocation zvichitevedzerana nemitemo yokuti housing waiting list nezvimwe zvakadaro, kwete zvedonga watonga muzinda wenyuchi zvakaitwa nana akasukuwere.
Asika sebato vanogonawo kunge vakaunganidza mari yavo vachikwanisa kutenga, zvinogona kuitika kaizvo.
Sebato kunge vakawanawo mari sevanhu vane nzira dzavo dzechikiribidi dzokuwana mari kuti vangawana mari yokutenga land iyoyo. Zvikangoitika, asi chinotishamisa ndechekuti kutenga land inokwana iyo jonga 1500 hectares apa zvinotoreva kuti rinenge riri rino Zipras kana kuti anoma Zipras. Dzanu chaita iyo mari havana. Nokuti totoziva kuti kana kubhadhara vashandi vavo chaivo, tine vanotiudzawo vanoshanda kuZANU-PF headquarters, havatorina kukwanisa kubhadhara masalaries. Vashandi vavo vatova nemwedzi yakati kuti vasina mapei, vasina masalari. Zvinokuzoti bato rakadaro rakachoboka saizvozvo rozonzira wana mari yokutenga 1500 hectares. Hongu zvikangoitika sevanhu vechitsotsi vechiguma-guma, asi handifunge kudaro. Matanha toda kutora. Hatimbofi takaneta kuti tirambe tichienda kumatare edzimhosva kungava kuhigh court kana constitutional court zvakafanana nenyaya iyi. Iyi inotoda kudzika kudare guru reconstitutional court kuti tiwane order yokumisa muchinda uyu.
Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi.
Vanhu vemuAmerica vachange vachivhota musarudzo yekutsvaga munhu achamirira mapato avo musarudzo yemutungamiri wenyika. Matunhu anoti Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania neRhode Island achange achivhota mangwana. Bato reDemocratic Party rine vanhu vaviri vari kukwikwidzana, amai Hillary Clinton navaBernie Sanders. Amai Clinton vawana madelegates anosvika chiuru nemazana mapfumbamwe ane makumi mana nemana, ukuwo vaSanders vaine chiuru nezana nemakumi mapfumbamwe nemaviri. Kuti munhu atambirwe kuva mumiriri webato iri musarudzo yemutungamiri wenyika, anofanira kunge aine 2383 delegates. Matunhu mashanu eDemocratic Party ari kukwikwidza mangwana ane vanhu kana kuti madelegates anosvika 384.
Ukuwo bato reRepublican Party rine vanhu vatatu vari kukwikwidzana vanoti shoroma vaDonald Trump, vaTed Cruz pamwe navaJohn Kasich. VaTrump vari kutungamira pari zvino vaine 845 delegates, vachiteverwa navaCruz vane 559 delegates, kwotiwo vaKasich vaine 148 delegates. Kuti munhu atambirwe kuva mumiriri webato iri musarudzo yemutungamiri wenyika, anofanirwa kunga aine 1237 delegates. Matunhu ari kukwikwidza mangwana ane 172 delegates kubato reRepublican Party.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Magwaro akabudiswa neZimbabwe Cancer Registry mukupera kwegore ra2015 anoratidza kuti chirwere chegomarara chiri kuramba chichidzika midzi muZimbabwe sezvo chiri kuuraya vanhu vakawanda munyika zvikuru kumaruwa. Patricia Mudadigwa akashanyira dunhu reGoromonzi ndokuuya nenyaya inotevera.
Kunyange hazvo veutano vachibudisa pachena kuti chirwere chegomarara ndechimwe chezvirwere zviri kukonzera kufa kwevakawanda munyika. Zvipatara zvizhinji munyika, kunyanya zvekumaruwa, zvina vanoongorora chirwere chegomarara kana kurapa chirwere ichi. Chirwere chegomarara chinorapika kana chikange chabatwa chisati chakomba. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere ichi chinobata panhengo dzese dzemuviri uye hachina rusarura pavarume kana vakadzi, kusanganisira vana vadiki nevanhu vakuru. Amai Erica Napi mugari wemumwanza mudunhu reGoromonzi. Amai Napi vanoti mumaruwa avo vanhu vazhinji vari kufa nechirwere chegomarara sezvo vachinonoka kuoneka kuti vane chirwere ichi. Amai Napi vanoti kubva mumusha wavo munhu anenge achida madhora matanhatu kuenda nekudzoka kuchipatara chemurehwa chinova ndicho chipatara chiri pedyo navo chinoongorora chirwere chegomarara.
Teta dambudziko zvikuru sei regomarara, maprostate cancer kunyanya kuvarume. Varume womuno mamwanza vazhinji vakuwara nemaprostate cancer. Saka vari kuti dai tawanawo mishini inotiongorora pano paclinic kuitira early detection. Saka tiri kukumbirisa kuti dai zvange zvatibatsiro kunyangwe nesisusu madzimai. Tiri kunzwawo kuti isusu tinobatsirikana zvakanyanyisa kana tichinge tiri pai tikakurumbidzwa kuongororwa zvinhu zvinotibatsira.
Amai Nhape vanoti pamusoro pemari yakawanda inodikanwa kuti munhu aende kuchipatara kwamurehwa, pane nguva huru pakati pekunyoresa kuti munhu avhenekwe nepaunozotariswa pacho nemishina.
Chipatara chedu chemwanza tinaye necessary trend for VIAC. Saka tiri kuti mupeiwo zvekushandisa zvakakodzera zvinoita kuti aongorore kunyangwe madzimai wayo achishandisa chiVIAC. Achishandisa inonzi pap smear. Apa pari zvinezvi ndiri kuti tine dambudziko iroro rakakurisa. Taikumbirisa kuti dai zvange zvakurumbidzwa nekuti pari zvinezvi madzimai ave kutotya. Munoziva kuti mukambopiwa dzidziso zvekuti muhoko yoyi nechirwere vanhu vakanzi hoko yoyi neHIV vakabva vapiwa makondomu. Vanhu vakabva vapiwa kunyangwe nemapirisi. Kwaisu takanzi hoko yoyi necancer tochibatsirikana nei taakungotya taakuchifa nekuburikidza nekushayiwa zivo. Asi dambudziko rediri redecentralization of cancer services ngazviuyewo kuno kumamisha, kwete kuti tiende kunana Murewa hospital, kwete kuti tiende kuHarare hospital. Tikaenda kwamurewa hospital tiri kunobhuka hongu. Asi kana tichinge tabhuka, ndikabhuka muno senguva inee ndikabhuka muna April ndogona kuzi ndosoonekwa muna August kana muna September. So inini semudzimai ndinenge dzimwe nenguva tiri kutofa nepfungwa chaidzo.
Muvakidzano wamai Nhapi, amai ana takaendesa vanochemawo negomarara rechibereko ranetsa madzimai. Amai takaendesa vanoti hurumende ikasatsvaga mari yekuti chirwere chegomarara chiongororwe muzvipatara zvese zviri munyika, vanhukadzi vakawanda vacharamba vachirasikirwa neupenyu hwavo.
Tine chichemo checancer screening nekuti dambudziko iri ranyanya kumadzimai vazhinji nenyaya yezvibereko. Unongonzwa achingotaura kuti ndikubuda ropa rakasodai, ndikubuda ropa risiri kuvharika. Ukazomuya tichienda unoonekwa, unonzwa achinzi chienda kwamurehwa, unoonekwa akaenda kwamurehwa kwacho. Unonzwa achinzi ndanzi ndiende kuparenyatwa, akaenda kuparenyatwa kwacho. Kopwa zibhiri rekunzi mari iyi inodiwa kuti kana chichinzi chichakanaka kana chakaipa kana chinzi chaipa mari ndopari kufira akawanda ipapo mari yachabvasikuikwanisa yekuti chibviswa. Saka tatafunga kuti titiwo center screening pano pamwanza kuti kana vakangoonekwa kunzi ndizvozvo padhuze wobva ngozva kuti chibereko changu achina kumira zvakanaka.
Nyanzvi dzezveutano dzinoti nekushomeka kwenzvimbo dzinoongorora chirwere chegomarara pamwe nekuti kana munhu abata chirwere ichi panodiwa mari yakawandisa kuti arapwe, veruzhinji vari kubatana nechirwere chegomarara vacharamba vachifa. VeCancer Registry vanoti veruzhinji vari kuzoziva kuti vave nechirwere ichi panguva iyo chinenge chapararira uye chakomba zvekusarapika. Sangano iri rinotiwo vamwe vanotadza kubvisa mari dzinodiwa kuti varapwe kana vachinge vabatwa chirwere ichi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende kuti zvichatora nguva yakareba sei kuti zvipatara kunyanya zvomaruwa zvikwanisewo kuva nenyanzvi pamwe nezvinodikanwa mukuongorora gomarara pamwe nekurirapa. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzemari yenyika, izvo zvichaita kuti hurumende itadze kuwanira munhu wese utano hwakanaka kunyange hasho bumbiro remutemo yenyika richikomekedza kuti munhu wese anofanirwa kuva neutano hwakanaka. Kudzamara hurumende yoromekedza bumbiro remutemo inotora nyaya dzeutano, vakawanda vagere kumaruwa vakaita samai Nhapi nemamwe madzimai ari mumativi mana enyika vacharamba vachichema vachirasikirwa nehama dzavo dzinenge dzatorwa nezvirwere zvinorapika. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi, ndini Patricia Mudadigwa.
Vamwe varimi vanoti zvibvumirano zvakaita seParis Agreement on Climate Change zvakakosha kwavari sezvo zvichavapa kuti vagadzirire kurima vaine ruzivo rwakakwana munyaya dzekurima zvikuru muMatabeleland. Mumwe murimi wekuMatabeleland vatemba Ndlodlo vanoti hurumende inofanira kuita hanyina nezvinobuda muzvibvumirano zvakadai, kwete kupedza nguva vanhu vachiita makakatanwa munyaya dzematungirwo enyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, mumwe vatungamiri venyika dzinodarika zana nemakumi manomwe dzakanyorerana pasi chibvumirano chezvemamiriro ekunze muNew York nemusi wechishanu. Vatlodlo vanotiwo dai hurumende yaikoshesa zvibvumirano izvi, dai nyika yakadzokera kuunyanzvi hwayo munyaya dzekurima kwete kupema chikafu kune dzimwe nyika sezvavai kuitika mazuva ano. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare dzemamwe makurukota dzanga dzisiri kudayirwa. Mavilas Mhlanganya weStudio 7 aita huri kurona vatlodlo kuti tinzwe maonero avo.
Zvakakosha nekuti zvatiriwa muvanhu wemunyika yedu yeZimbabwe tinofanira kufambidzana nedzimwe nyika muzvinhu zvese. Saka kana kune chibvumirano chiripo chingabatsire nyika yedu kuti tive noruzivo nekuti zvichafamba sei kana iyo climate change yavapo iyoyo.
Imi sevarimi munoona hurumende ichizokwanisa here kuita zvainenge yabvumirana nevamwe pasi rose?
Handisi kuona sekuti vangakwanisa kuita izvozvo. Vane dzimwe nyaya dzavari bhizi nadzo munomunyika, saka don't think vane nguva iyoyo kutarisa izvozvo. Kuya kungorofamba kunosaina zvongo zviri right kuti vanosaina, but toda kuona kuti vachazvifambisa sei, because tingoona vachiitirana makakava nekutonga kwavari kuita ikoko handisi kufunga kuti vanozvikwanisa. Sezvamunoona nyika ino taitengesera dzimwe nyika chibage, nyama and so forth, uye zvino taakutotenga chibage kubva kune dzimwe nyika. Saka handisi kuona kuti vangachinja maitiro avo, because mugariro wavo ndofunga 35 years hazvingodaro.
Asi imi sevarimi zvii zvamungade kuona takanyanyotarisa nyaya iyoyi yemamiriro ekunze yeclimate change, zvii zvamungade kuona kuti munyatsowanikwa muchizowana goo rakanaka?
Toda kuti tizive kuti zvichafamba sei, tingagadzirira here kutangise kurima muna February zvataraona tichiwana mvura muna February, kana kuti toti isu tinozorima totanga kurima muna November sezvataita kudhara. Saka totofanira kuzviziva izvozvo kuti iri kuifamba sei climate change, iri kuenda tichinonoka kurima kana kuti chakurumidza kurima before the actually season yacho yasvika.
Avo vangu vari murimi vatemba Dlodlo vachitaura naMavilas Mhlanganya weStudio 7 vari kuMatabeleland South.
Tinokutambirai nemufaro vaterere muchirongwa chedu Pindai Mudariro, chatinotara nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro naChiremba Trimo Sithole. Nasi tiri kutaura nezve World Malaria Day kana zuva remalaria. Makadiko mukoma Trimo.
Ndinofara chose, ndinokutendai nekuva neni pachirongwa chenyu chakanaka kudai.
Nai Dr. Sithole, ko vechidiki vangaita sei kubatsira kurwisa malaria?
Zvinhu zvakawanda zvinoendeka kana vechidiki vakange vachibatsirana nevakuru kurwisana nezvirwere zvakaita semalaria. Ndinoda kunyanya kutaura pamusoro peruzivo kuvechidiki. Vechidiki vakava nedzivo yakakwana maererano nechirwere chemalaria. Zvinobatsira zvikuru kupedza chirwere ichi. Vanogona kudzidzisa vechikuru vasina ruzivo rwakakwana pamusoro pechirwere ichi kumadzimba, uye vanogona kutanga maprograms ekuzivisa vanhu in general sekuita mapoemu, madrama, kunyora maposta, kuita kuti vanhu vakawanda vave neruzivo pamusoro pechirwere chinonzi malaria. Uye vechidiki vanhu vanogona kupa ruzivo kune vanhu vari kunzvimbo dziri kure nemadhorobha. Sekuziva kwenyu kunzvimbo dzakaita sekumamusha kune zvipatara zvishoma o hakutorina zvipatara zvacho. Saka vanhu vanenge vasina information yakakwana. Vanhu havatombozviva kuti ndikava nemasymptoms aya zviri kureva kuti ndine chirwere ichi. Saka vechidiki vakapuwa ruzivo rwakakwana vanogona kupa vanhu vakawanda ruzivo irworo zvinoita kuti zvibatsire kumisa chirwere chakafanana nemalaria nokuti chirwere chinopresenteka, chirwere chinodzivirika 100%.
Tinokutendai Dr. Sithole. Avo vanga vari Dr. Tryimo Sithole vanoshanda kuAlgeria. Aiwa vaterere, nguva ndoyaita shoma. Tosangana zvekare mangwana. Ini ndini Chioniso Njani.
Musika mukuru wekutengeserana unoitwa kamwe chete pagore weZimbabwe International Trade Fair uri kutanga mangwana muguta reUlawayo. Vamwe vachiti kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika kuchaita kuti pave nemakambani mashoma achapinda muchirongwa ichigore rino. Makore apfuura, ZITF yaimboremekedzwa zvikuru ichipa makambani mukana wekuratidza zvinhu zvavo. Asi kuondomoka kweupfumi kwaita kuti makambani mazhinji avharwe, zvichireva kuti makambani ari kuenda kutrade fair ave mashoma. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZITF amai Nomatemba Ndlovu. Asi mutungamiri Nkomo Studio 7 abata nhengo yedare reparamende uye vari muzvinabhizimusi vaAbednico Bebe avanoti hapana chinobatika chichabuda kutrade fair.
Trade fair Zimbabwe kwatosara zita. Kwanga kuri trade fair nenguva yekudhara iya iya kuchiri nana Smith nana early 80s chimbopinda muindependence. Zvikatopera Mugabe akatotswanya zvese because trade fair inoenderana nezveikonomi. Kana ikonomi isina kumira zvakanaka unenge uchitreda chii? Unenge uchinga trade chii? Nekuti vanotreda vanotreda nemari. Saka inini kana nyika yenyu isina mari munenge muchitreda chii? Ndezvekutanga izvozvo. Trade fair inoenderana nezvemabasa in terms of inonzi production. MuZimbabwe hamuchisina production. Hamuna ma means of production. Hamuna finances zvokubvura iyo makambani zvacho kuti aite production. So saka kana uchitaura nezvetrade fair unenge uchitreda chii? Vanhu vanenge vachiuya kuzovhakacha dzimwe nyika dzinouya kuZimbabwe dzinenge dzichiuya kuzovhakacha kuZimbabwe kuti dzizohoda Zimbabwe. Hapana zvetrade nekuti trade yacho hapana zvainobatsira.
Imimi semuzvina bhizimusi pane zvamuri kuratidzawo here ikoko?
Unenge uchiratidza ani? Nekuti kuti u-export hongo unofanira kuproducer. Kana usinga producer chinhu hapana chauno export. Unenge uchiratidza ani? Nekuti kana usina kuproducer vanhu unovatengesera chii? Naizvozvo kana usina mari unoimporta nechii? Nekuti trade fair inoindirana nezvekuti mabhizinesi anofanira kufamba zvakanaka. Akafamba zvakanaka mobva muexchange knowledge, mobva muexchange magoods, mobva muexchange techniques zvokuti basa racho rinoitwa sei.
VaAbednico Bebe inhengo yedare reparamende uye vari muzvinabhizimusi vanga vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7 vari muUlawayo.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kutanga kuchirongwa cheZimbabwe Trade Fair muUlawayo mangwana.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutaura kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Nyakumbomiswa basa semunyori weHarare navakasukuwere vaJames Mushore vanoti vanotobviswa negreda muofisi mavo nekuti basa vakariwana zviri pamutemo.
Vanopikisa hurumende voshora danho ravakasukuwere rekuwanira mastand vechidiki veZANU-PF veruzhinji vachimera midzi vakamirira mumitsetse yekuwana mastand aya.
Madzimai ekugoromonzi ochema-chema nedambudziko rechirwere chegomarara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu Toksia Mina, Chris Gande na Marvelous Mhlanganya uye munhau dzechirungu.
Thank you, John, kind blessing. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, April 25th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Here are our top stories this evening.
Opposition leader Morgan Tsvangirai claims that the UN Secretary General has pledged to tackle Zimbabwe's hunger crisis.
A sect new Harare town clerk James Moshore defies an order to stop reporting for work.
He's reporting for duty, although just today I called him into my office trying to explain to him the motion that has been made by the councillors that we ask town clerk Moshore to go on leave.
And the Zimbabwe International Trade Fair kicks off tomorrow amid concerns of another poor show this year.
My observation is that definitely, no doubt about it, it's not like in the previous years due to a number of challenges.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
MDCT leader Morgan Tsvangirai claims that United Nations Secretary General Ban Ki-moon has promised to help in alleviating hunger that is crippling Zimbabwe after he wrote him a letter recently seeking his intervention on the current food crisis and politicization of state and donor aid. Our correspondent Gandri Maramba reports from Mashingo.
Addressing hundreds of people at Manga Growth Point in Gutu at the weekend, the former Prime Minister said he was happy that Ban Ki-moon had responded positively to his request for UN intervention on the country's food crisis. He could not say how the United Nations chief would help in alleviating hunger in the country, as United Nations agencies are already in Zimbabwe, where they have appealed for millions of dollars in donor funding to tackle crippling food shortages.
Coming to the issue of hunger, it's a reality, and as opposition, I wrote a letter to Mr. Ban Ki-moon, the UN Secretary General, telling him that don't be fooled by Mugabe, who misleads the world that everything is okay in here. I told him there is hunger and starvation caused by El Nino. Ki-moon replied me and assured me that the UN will assist the country.
Tsvangirai also expressed concern over the increased politicization of food aid in most parts of the country, claiming that his supporters are being denied free drought relief aid by ruling party supporters, including headmen and chiefs. He urged villagers, especially MDC youth, to stop such activities.
Now, when the food has been availed, they start to say they want ZANU-PF supporters only, as if they are the only ones with stomachs. Who does not need food? We all need it. We must share it equally and in a fair manner. When they try to sideline you, refuse and grab the food and see if they will arrest all of us for demanding food. We want the world to know that people in Zimbabwe were arrested for demanding their food. I urge you youth to defend the people and stop this. You should make sure that the food is distributed fairly, and Mugabe should know that the food does not belong to ZANU-PF but to government.
Some ZANU-PF activists in the region, including the ZANU-PF party's provincial commissar, JP Jabunu, declined to comment on allegations that their party is blocking other people from accessing drought relief aid. More than 4 million Zimbabweans need immediate food aid following a disastrous crop season, fueled by the negative effects of the El Nino weather phenomenon. At least 50 million people in southern Africa are facing hunger due to the El Nino-induced drought. The El Nino weather phenomenon is a natural periodic warming of the eastern Pacific Ocean that can last a year or two. It causes drought, excessive heat, floods, and related weather conditions. Reporting for Studio 7 in Gutu, this is Gandhi Maramba.
Studio 7 could not get an immediate reaction on this issue from United Nations Secretary General Ban Ki-moon.
The chaos at Harare City Council is continuing with Town Clerk James Mushore today defying an order by Acting Mayor Chris Mbanga to stop reporting for work. Harare Mayor Bernard Manyenyeni was suspended by local government minister Xavier Kasukuere for allegedly appointing Mushore unprocedurally. In response, Manyenyeni challenged the suspension in court, and the High Court is set to hear the matter tomorrow. The matter, though, is seriously dividing the MDC-controlled council, with councillors taking different sides in the matter. Acting Harare Mayor Chris Mbanga tells Studio 7's Blessing Zulu that everything is under control, though Mushore defied his order not to report for duty until court cases are exhausted.
The latest is that we are still standing on our resolution, which was passed at a special council meeting, that we can no longer entertain or continue to discuss on the issue of the employment of the town clerk, because the matter is now before the courts.
But is the town clerk still reporting for duty?
Yeah, he is reporting for duty, although just today I called him into my office trying to explain to him the motion that has been made by the councillors that we ask town clerk Mushore to go on leave whilst the issue is being discussed in the courts. And we will be guided by what comes out of the court determination.
What was his response?
He is adamant that he will stay put.
Question.
That was Acting Harare Mayor Chris Mbanga speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
Blessing also reached Mushore, who vowed to report for duty and threatened legal action should anyone try to kick him out.
I'm still going to work, Blessing. I started work here on the 1st of April, and I've appeared for work every single working day, and I have not been interfered with. No one has asked me to stop coming to work. So what you're reading in the media is not entirely accurate. I continue to report for work, and I will continue to report for work.
But have you received any communication from the acting mayor or Minister Kasukuere or the local council board saying you must stop coming to work?
No, there is. I understand from the acting mayor that the council would be having a meeting next week on Thursday to discuss the impasse between the council and the ministry.
And there are also reports that should you be fired, you'll be prepared to go to a court, and a figure of about 240,000 has been thrown out there. Is this accurate?
No, we haven't come to that. I continue to come to work. When or if something like that happens, then I will consider my position. But nothing has happened to indicate that things will come to that.
But your critics, Mr. Mushore, are saying, are you fit for the job? Because reports are saying that you left NMB because of ill health. Has anything changed?
My problem was with my eyes, and subsequently my leaving NMB, I had several operations on my right eye, which is now stable. Therefore, I'm very much up to the job.
That was Harare Town Clerk James Mushore speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
Simbarashe Moyo, Combined Harare Residents Association chairman, says residents are concerned by the infighting at the expense of service delivery, and they will first give dialogue a chance.
We are going to adopt a three-pronged approach, whereby the first approach will be that of allowing dialogue. We understand that there is some kind of dialogue that is taking place in the background. This is the dialogue between the concerned parties, the minister himself, Mayor Manyenyeni himself, and also the party where Mayor Manyenyeni is coming from. But should we find out that dialogue is failing, we are simply going to get to the next level, which is that of pursuing the issue through the legal route that we have already taken with the case that is before the court. And I understand that the mayor himself has also filed an urgent chamber application with the High Court. So that will be our next port of call. And then as days progress, if we see that it's not coming out properly, we also then resort to the last stage where we then engage the minister through street protests, through mobilizing the residents to air out their grievances, whether in the streets or at the office of the minister or at any other place where we think it would be relevant to do so.
But as residents, have you tried to communicate your position to the minister?
We have had some engagement with the minister.
And that was Combined Harare Residents Association Chairman Simbarashe Moyo speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
In a related development, the MDCT says it will stop local government minister Xavier Kasukwere from allocating 1,500 stands to ZANU-PF youths in a land deal involving the Chinese. Party spokesman Obed Gutu tells Studio 7's Jonga Kandemiri that Kasukwere would violate the Urban Councils Act if he implements his plans.
As the MDC, we are obviously appalled. We are actually disgusted, if I may use that term. Because to begin with, it is not the responsibility of Minister Kasukwere to identify and then acquire land on behalf of the city of Harare. The city of Harare is a juristic persona in its own right. It has got amongst its several responsibilities, that responsibility of identifying land and then acquiring land for urban expansion.
What if ZANU-PF is going to buy the land?
It is most unlikely that ZANU-PF is going to buy the land, to start with. ZANU-PF is a public secret that they are broke as a political party. We have it on record, some of us, that they haven't even paid their party workers at their headquarters for more than 5 months. Where will they get the money to buy 1,500 hectares of land?
And that was MDCT spokesman Obed Gutu speaking with Studio 7's Jonga Kandemiri. The Zimbabwe International Trade Fair kicks off in Bulawayo tomorrow, with observers saying just like other recent showcases, this year's edition is likely to be subdued as a result of the ongoing economic decline. Once a major event on the nation's annual calendar, the trade fair has declined alongside the country's economy over the past years as business continues to close shop. And this year will sure not fare any better, says businessman Bulisani Ngube, who will not be exhibiting in this interview with Ntungameli Nkomo.
My observation is that definitely, no doubt about it, it's not like in the previous years, due to a number of challenges. And you realize that the exhibitors, most of the exhibitors, are those who are in the services sector rather than in the manufacturing. You are looking at the financial services sector, all sorts of small micro lenders will be there, banks, or probably hotels and other services will be there. But the manufacturing sector is definitely depressed. Very, very, very few companies which are in the manufacturing sector will be exhibiting this year.
Mr. Mugabe said last week that his government was working very hard, and he cited quite a few companies that he said the government has so far managed to revive. Is that a revival apparent in Bulawayo?
Politicians, by their very nature, believe in the use of propaganda. And I would say that was propaganda on his part, because there is no visible revival of any company. What is visible in the industrial sector, you are talking of Donington, you are talking of Kelvin, you are also talking of Belmont, is the mushrooming of churches.
That was businessman Bulisani Ncube on the line from Bulawayo. ZITF manager Nomathemba Ndlovu was not available for confirmation on the number of exhibitors.
Some farmers have welcomed the signing of the Paris Agreement on climate change, saying this could assist to plan their agricultural activities if government implements some of the recommendations contained in the document. 175 countries, including Zimbabwe, signed the agreement, said it to be a turning point in tackling global gas emissions. Matabeleland South farmer Themba Lolo is among farmers who say Zimbabwe is likely to benefit from efforts being made to stop global warming.
I think it is important because we are part of the international community, and we need to secure, you know, our food resources. So agriculture is important, and therefore we need to know how the climate change will affect productivity on the farms. So we need to really know what's happening. Like this year, the rain came very late in, in February. So we were surprised because normally we start getting rains in November, December, January, but this year it started in February. So we think that it is important for us to know why and so forth.
So do you see government taking up some of the recommendations that come out of such meetings and implementing them in the country?
I really don't know whether they have the capacity or capability to do that because we are busy with minor things that are irrelevant, squabbles, inter-party squabbles and so forth.
That was Themba Dlodlo, a farmer and cattle rancher, speaking with Studio 7 from Mat South.
Coming up,
Zimbabwe's health fund helping to reduce maternal mortality rate.
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
U.S. billionaire real estate mogul Donald Trump, the front-runner for the Republican presidential nomination, ridiculed his two rivals' joint effort to derail his campaign today, calling it a horrible act of desperation.
President Barack Obama is ordering a significant increase in the number of U.S. special operations forces in Syria and is urging European nations to ramp up their contribution to the coalition fighting Islamic State.
The International Criminal Court says it will examine reports of killings, torture, rapes and other crimes stemming from the political turmoil in Burundi over the past year.
And the United States is set to take a backseat, a less important role in peace negotiations between the government of South Sudan and rebel leaders following failures on both sides to fulfill an agreement to form a transitional government.
Zimbabwe's Health Development Fund appears to be playing a critical role in reducing the country's maternal mortality rate and improving the general situation in the health sector. Representatives of donor agencies who are contributing money towards the fund recently visited some of the projects, which include Mapisa Hospital in Matabeleland South Province. According to Health Minister Dr. Samuel Pararenyatwa, Zimbabwe's maternal mortality rate remains high, but interventions such as the establishment of maternity waiting homes at various health facilities in rural areas is helping in bringing it down. Our correspondent Taurai Shaba reports from Bulawayo.
Dr. Pararenyatwa said the Health Transition Fund, now known as the Health Development Fund, has gone a long way in reviving the country's health sector.
There are a lot of things that have happened that have made, for an example, the number of mothers around pregnancy come down. What we call maternal mortality rate.
The Health Development Fund is a continuation of the Health Transition Fund, a multi-donor fund which started in 2012 to avert the crisis in the health sector when Zimbabwe had an inclusive government. Members of the European Union are the major donors, with the United Nations Children's Fund and the United Nations Population Fund being implementing partners. Through the fund, the maternity waiting home at Mapisa District Hospital in Matabeleland South Province was among 10 such facilities that were renovated and refurbished in the region out of a total of 119 facilities that received similar assistance across the country. The maternity waiting home accommodates an average of 40 expecting mothers at any given time. Dr. Pararenyatwa said the provision of maize meal, beans and carpenter fish to the expecting mothers under the United Nations Population Fund's Integrated Support Program also ensures that both mothers and unborn children are properly nourished.
In the past, the pregnant mother who sits in that shelter, the waiting mother's home, used to come and be told, you've come? Then the nurse would say, now this is where you're going to sleep. And then the woman now has to look for food for herself. For those 3 weeks or 4 weeks, in her mind, she'll also be saying, what about my family at home? Are they eating? You know, mothers are like that. They'll say, okay, I'll eat, but what about those who I've left at home? What EU has done is to say, okay, we'll feed them. So now they're being given mealy meal, beans, carpenter, you know, for protein, and that goes a long way.
A new visual inspection with acetic acid and camera, or VIAC center, for the screening and testing of cervical cancer was also recently established at Mapisa, making it the seventh site in the province to have such a facility. With the hospital catering for a population of nearly 100,000 people, Dr. Parinyatwa said the establishment of the center would help bring a much-needed service closer to the people. While applauding government for stemming the crisis in the health sector, European Union Ambassador Philip Van Dam said maternal health is one of the most critical indicators in a country's health delivery system, adding that it is important for government and stakeholders to ensure that the mortality rate continues to decrease.
These indicators reveal the overall quality of our health services. So if we can achieve our objectives of more or less halving the maternal deaths of the next 3, 4, 5 years, I think we will all be proud of what has been achieved by the government and accompanied by the different donors.
Chairperson of the Parliamentary Portfolio Committee on Health, Dr. Ruth Labode, agrees that the health fund has gone a long way in reducing Zimbabwe's maternal mortality rate, as some women now have access to health in remote parts of the country. But fellow legislator Tabita Kumalo, who until recently was the vice president of the Inter-Parliamentary Union Advisory Group on HIV/AIDS, said the situation in the country's health delivery system still leaves a lot to be desired.
If Parinyatwa believes that hospitals are okay, why then are the ministers, including Mugabe himself, going outside the country to Singapore for treatment?
At the same time, Dr. Parinyatwa said government is in consultation with donors as well as doctors and nurses to work out new salary perks for health workers.
Partners together with government have worked out modalities on how these incentives can be given, and these modalities are based on consultations between partners, government, and the employees themselves. So whatever package comes from there, I want to believe as Minister of Health that it is a consultative process that has been agreed upon.
One of the seven thematic areas of the Health Development Fund is human resources for health, under which training and incentives for health workers are funded. The Ministry of Health has previously been under fire for channeling incentives under the fund only to senior officials in the ministry and not to health workers as expected. Reporting for Studio 7 from Bulawayo, this is Taurai Shava.
In its annual World Malaria Report, the World Health Organization predicts the possible elimination of malaria in 15 countries in the next 4 years. That includes 6 in sub-Saharan Africa. The long-range goal is to end malaria in 35 countries by 2030. In our youth segment, it's time to engage. We are focusing on youth and malaria.
Zimbabwe. Good evening. This is Chione Sojani, your host for Time to Engage, where the voices of Zimbabwe's youth are heard. Today, we have a dynamic, vibrant young man, and his name is Dr. Trimo Sithole, and he's going to talk to us about World Malaria Day. Hello, Trimo. How are you?
Hi, Chione. So, I'm fine, and you?
Fine. Thank you for being with us, Doctor.
No problem. It's my pleasure.
Doctor, may you share with us on your thoughts on malaria?
I actually think people should know more about malaria, because the more you know about it, the more it's going to be easy for people to end it as per the objectives of the World Health Organization.
Why do we continue to have increasing deaths when medication is available?
The provision of the medication and, you know, how to curb this disease, especially in rural areas, is questionable. Like, people don't have the kind of treatment that people who are living in the cities have, where there is only one hospital in an area of like 100 kilometers. It's something that that comes back to the infrastructure of the health system. You know, you don't have enough hospitals, you don't have enough medical personnel, you don't have enough medication, so you won't treat enough people. So people are going to die, especially in the rural areas, as I've said. And the second approach is as I said, it's just ignorance. People are not taking malaria seriously, you know. People just think it's just a mild disease, which it is really a mild disease because it is 100% preventable and 100% treatable, as I said. But people, if they take it a little bit serious, like, you just have to prevent.
How can the youth play a major role in spreading awareness and ending malaria for good?
I actually think, as I said, education is the most appropriate approach. If people get information, then people are going to be aware. If people are aware, then people are not going to get the disease, as easy as that. I think youth are very important in this matter. If youth can do things like, you know, poems, dramas. I used to do those things when I was in high school, you know. I was in this non-governmental organization called Flag Club, but it was awareness for HIV and AIDS. Why can't people do the same for malaria, you know? Do dramas, do poems, do flyers, you know, just spread the information. This is something that can be treated. So if people know that, people can treat it like very easily, like really easily, and avoid the unnecessary deaths.
That was Dr. Trimo Sitole, medical student based in Algeria. I am Chioneso Jani, your host on Time to Engage.
Thank you, Chione. So the world is mourning the death of Congolese rumba music legend Papa Wemba, who collapsed on stage in the Ivory Coast early Sunday morning. The 67-year-old singer, known in the DRC as the King of Rumba Rock, was performing at the FEMU 2016 festival when he collapsed on stage. He died en route to the hospital. Roger Muntu, host of the music show RM at VOA, who knew Papa Wemba personally, speaks with Studio 7's Ndimiake Mwakalele.
What really earned him the name of the king in DRC is, first of all, he followed the steps of big rumba artists as Rochereau, Tabule, who left us a few years ago, Dr. Nico, Grand Calais, all of those people who were huge in rumba. Not only did he came in and tried to do what they were doing, but he created his own style, the way you could dress, the way you walk. So he added a little thing to just the music.
Yeah, he was very flamboyant. I've seen some of his fashions.
That's correct. In fact, he's known by all the designers, Versace, Yoshi Yamamoto, and all these big names, because they knew his influence and they wanted to use him as a model.
So here he was, 66 years old, 67, performing right up until literally his last day.
The music was his life. The music was his life to me. And I'm going to tell you something. He said, and I saw it, and I watched it so many times. He said so many times, he said, I want to die on a stage. And they asked him why. He said, because every time when I'm on the stage and I'm singing, I feel as if I'm flying. Yeah. So this was pretty much his wish came true, pretty much.
Of all the music that Papa Wemba sang, which one resonates with you? Which one resonates with his audience?
One of the favorite rumba, the best rumba, is the song that he called Mama. He wanted to thank his mother. He said, Mom, if I'm this very popular man that the world is listening and watching and want to see, it's because of you. I wish I could just give up everything just to hug you, just to tell you thank you.
That was Roger Muntu, host of the music show RM at VOA, speaking with Studio 7's Ndimiake Mwakalele. Now a recap of today's top stories.
Opposition leader Morgan Tsvangirai claims that the UN Secretary General has pledged to tackle Zimbabwe's hunger crisis.
Sacked new Harare town clerk James Moshore defies an order to stop reporting for work.
And the Zimbabwe International Trade Fair kicks off tomorrow amid concerns of a poor show due to the declining economy.
That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele, hosted by Ntungameli Nkomo. This is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
sibonge uMavela silo Chris ngokusethulela indaba zosuku ngolimi lwesingisi lichona njani mthwakazo muhle siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 25 ngoMabasa 2016 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
amakampani akhona la akuthiwa yi-manufacturing malutshwane ukugcwele abe-service industry amabhenki nabobani bani amakampani e-manufacturing akwa-anelisileyo ukuthi ayovukisa malutshwane
Umbukiso walo nyaka wokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair uyaqala kobulawayo kusasa. Abanye besithi njengeminyakeni embalwa edluleyo malutsha namankampani azabukisa.
United Nations ngibona ngathi ilamazwe amaningi amanye abalolwazi ngezinto zona lezi. So ukuze kuthiwe kakusayini izinto lezi kutho ukuthi kuzaba luncedo kithi ukuthi sikwazi ukuthi i-climate change yona le. Kati iza njani
Umongameli Mgabe usephindele ekhaya evela kwelemelika lapho asayine khona isivumelwano sokulwisana lokuguquka komkhathi labanye abakhokheli bamazwe omhlaba kwezemidlalo iqembu le FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalani yemiklomelo ngemva kwemidlalo ye Premier Soccer League ngempela viki Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso walonyaka ukuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala kobulawayo kusasa. Abanye besithi njengeminyakeni embalwa edluleyo malutsha namankampani azabukisa akuthengisayo ngoba amanengi esevalile. Ngenxa yomnotho oqhubeka uthabalala intuthu zisathunqa kobulawayo amankampani ayinyakazela embukisweni lo osomabhizimusi bakuleli laba kwamanye amazwe belobelana izivumelwano zokuthengiselana kodwa konke lokhu sokuyinganekwane kutsho usomabhizimusi umnumzana Bulisani Ncube
yokuma kwesimo somnotho sizananzelela ukuthi kuze kufike lamhlanje ilokhu ikhona indawo kulabo abafuna amasendi ukuthi bayevukisa okungajwayelekanga ngoba ukuthi nxa vele sokuze fika lesi sikhathi kungasela ndawo lokhu njalo uzananzelela lokuthi amakampani akhona la akuthiwa yi-manufacturing malutshwane ukugcwele abe-service industry, amabhenki nabobani bani, amakampani e-manufacturing akwa-anelisileyo ukuthi ayovukisa malutshwane and wonke kolokhu kungenxa yesimo somnotho esingasihle.
Wena njengosomabhizimusi Ncube ubungafuni ukuyavukisa yini kumbe ibingatholakali imali?
Isifiso sokuyavukisa besikhona. Kodwa ke imali yiyo efike yavimba ngoba uzananzelela ukuthi ungathi wena namhlanje inzuzo yangikhona iyaphuza ukubuya ngoba ubhadala imali namhla kodwa ukuthi wena inzuzo yakho iphenduke iyathatha isikhathi eside.
Umnumzana Bulisani Ncube ngusomabhizimusi sixoxela ekobulawayo. Amazwi akhe agcizelelwe lilunga ledale lephalamende umnumzana Bednico Pepe laye ongusomabhizimusi.
Umumo welizwe uvele ka ukuvumela ukuthi sikhulume nge-trade fair ngoba into okuthiwa yi-trade fair itsho ukuthi yibudlelwano babantu abasebenza kumbe ngithi yibudlelwano bamabhizinisi. Ubudlelwano bamabhizinisi bugoqela nalabo abavele ngaphandle kwamanye amazwe. Pho thina lapha eZimbabwe siyabe sisithi sifuna ukubukisa sibukisane esikwenzayo njengoba ama-factory sevaliwe. Sibukisane esingakuthenga njengoba ama-factory sevaliwe. Sibukisane esingakwenza ngezindlela okuthiwa yi-manufacturing ngesikhiwa esikwenza kwamafemu njengoba ama-factory engasasebenzi. So akusela okokubukisa engikubona kusenzakala kade seZimbabwe ukuthi uMgabe labanye bakhe sabathola into abayenzayo kanye ngomnyaka enjengokuthi njengoba izindlu zakhona zavele zakhiwa eze-international trade, Zimbabwe International Trade Fair ezikwaBulawayo, zizabe zibuya kuphela kuze kwenziwa lokho okuthiwa lizaba. Ngoba sithi lizaba ngoba nalabo ababuyayo bavela besiza kwamanye amazwe babe bebuya kuphela ukuthi bazevakashe eZimbabwe, ngoba eZimbabwe kakulanto eyenziwa eZimbabwe e-exportwa kumbe ngithi echatshiswa isiwe kwamanye amazwe angaphetsheya kolwandle. Njalo le mali thina esokuthi sibe layo ukuthi sithenge ezinye izinto ezivela kwamanye amazwe kasilayo, imadlana esilayo isikhathi esiningi ngethenga ukudla kuphela. Pho e-trade fair phela asonto yokuthi ungavukisa ukudla, kodwa uyavukisa izinto imitshina, izinto ezenziwayo, izinto ezithungwayo. Yikho okuyabe kuvukiswa, yiso isizathu esadalelwa i-trade fair.
Kodwa uMgabe uthi umnotho suthuthuka, amankampani amanye sephathiswe nguhulumende azimela ngezinyawo.
Uyabona ungakhula ufike eminyakeni kaMgabe usugula. Kangumsoli uMgabe ngoba uMgabe segula. Ungayisi ukuthi uyagula ukuthi ulomkhuhlane kumbe njalo uloyiwe. Uvele ngokukhula kwakhe aseyikho khona usesesimeni sokugula. So nxa ekhuluma ezinye izinto simxolele ngoba zikhuluma ngomuntu ogulayo.
Umnumzana Bednego Pepe ngusomabhizimusi njalo lilunga letale lephalamende engo-MDCT.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umongameli Robert Mugabe usephindele ekhaya evela kwele Melika lapho asayine khona isivumelwano sokulwisana lokuguquka komkhathi ese-Paris Agreement on Climate Change. UMgabe ubehamba lequla eligoqela abaphathintambo bezemvelo unkosikazi Oprah Mchinguri Kashiri. Lobona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Simbarashe Mumengegwi labanye. Befika egcekeni lendizamtshina eHarare, uMbengegwi utshele intathelisindaba ukuthi eliZimbabwe laqala kudala ukulandela isivumelwano lesi, sona esavunyelwana ngomnyaka ophelileyo esikhuthaza ukwehliswa kwentuthu ephuma ezimoteni kanye lokusetshenziswa kwamandla elanga isola. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Themba Dlodlo, yena othi lesi sivumelwano siqakathekile kakhulu.
Kuhle nje ukuthi kusayine izinto lezi ngoba antho simele sisebenzelane lamanye amazwe. I-United Nations ngibona ngathi ilamazwe amaningi amanye abalolwazi ngezinto zona lezi. So ukuze kuthiwe kakusayine izinto lezi kutho ukuthi kuzaba luncedo kithi ukuthi sikwazi ukuthi i-climate change yona le kanti iza njani, singalima nini, siqale sukulima nini, kuvunwe nini. Ngisho uyabona ukuthi wona lo mnyaka izulu liphuzile kuye ngo-February, njalo laba lilutshwana lalimivuka ezintathu lahamba. So khonokuyana kuyasihlupha ukuthi kanti sizaplana njani for next year, sizaqalisa nini ukulima, sicine nini ukulima. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sibe lolwazi, kube labantu abazafika lapha basitshele ukuthi kade kuhamba njani, nokuthi nje kuphume emaphepheni ukuthi sokumi kanje sokumi kanje.
Ya bakhona kade besola ukuhamba kukamongameli Mgabe ukuyasayina isivumelwano lesi besithi kasiqakathekanga okungako ikakhulu eZimbabwe, ungathini wena lo?
Akuqakathekile, bebemsolela nje ukuthi mhlawumbe ngoba uhamba kakhulu, ngoba bengathuma nje abafana, bakhona o-vice bakhe, bakhona umnini minister we-agriculture and so forth, ubengathuma abayesayina ngikhona ukuthi bekudingeka ukuthi ahambe yena, but hhayi njengomuntu othanda ukuhamba, uhambile usayinile, kho kufunekayo ukuthi kusayine into ezinjalo, ngoba simele sisebenzelane lamanye amazwe, kuqakatheke kakhulu.
umnumzana Themba Dlodlo incwethi kwezokulima ubekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi uyiqaphele imbiko ephuma emngceleni lele Mozambique lapho abahlamuki beRenamo abalwisana lohulumende walelo lizwe. Inani leziphepheli ezibalekela eZimbabwe ngalesi sizathu likhangelelwe ukuqansa lisengezelela lelo elivele likhona elenkulungwane ezedlula ezilichumi 11,000. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngumphathi ntambo wesebenzi kanye lenhlala kahle kaZulu unkosikazi Prisca Mfumira ekuhlanganeni kwakhe lommeli wohlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba olubona ngezeziphephele eZimbabwe olwe United Nations Commission for Refugees umnumzana Robert Tibagwa ngenjongo yokubonisana phezu kwesimo seziphephele elizweni. Umfumira utshele intatheli zindaba ukuba khona beza kuya kuleyo mingcele ukuyazibonela ukuba isimo sinjani anduba badinge indlela zokusiza beMozambique abayabe bezophephela kuleli bebalekele ingxabano phakathi kwahulumende wabo labeRenamo. Ummeli we-UNHCR kuleli umnumzana Robert Tibagwa oke wethekelela lapho kugcinwa khona iziphepheli eTongogara Camp eChipinge ngempela viki uthi kumqoka ukuba abenhlanganiso yakhe bemanyene lohulumende bakhulumisane ngokulungiselela lanxa isimo singakabi sibi kangako. Kodwa uZulu weHarare uveze ukukhathazeka ngokuthi uzoyithola ngaphi imali yokunakekela lezi ziphepheli uhulumende yena evele engenelisi ukunakekela ezivele zikhona elizweni. Omunye walezi zakhamizi umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli zindaba uthi kunje kulezinye ezivela khona eMozambique lababalekela impi kwele Democratic Republic of Congo.
Abalayo imali kumele bakhulume iqiniso ukuthi ithina njengeZimbabwe imali kasilayo khona pa zilenkinga zethu silendlala lapha eZimbabwe silendaba zethu ezokunikiza isebenzi imali abanye abakayizuzi ibonus ye last year khona pa sibesithi bona bayayenelisa ukugcina abantu ababaleka eMozambique uyabanikazana.
Kodwa uhulumende uthi uzinikele ukubanceda laba bantu lanxa elazo inkinga abhekane lazo kwezemali ekhala ngokuthi okunye kwakhona sekungezelelwa indlala ebhahlileyo elizweni kanye lezijeziso zomnotho ezethulelwa ilizwe ngamazwe athuthukileyo abalisa elemelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection kusasa sikhangela imizamo kahulumende eyokubamba abafundi ngamandla ukuthi bafunge njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe ezikolo. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 inombolo njalo 001-202-465-0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection lilami untungameli Nkomo lomunye wami utatenda Gubo. Ibandla leMthwakazi Republic Party ngempela viki lisungule ugatsha lwalo kwele South Africa emkhosini ongenwe isizalwane zeZimbabwe ezidabuka kwele Mandebeleni. Kubika uBenedict Nhlapho.
Leli bandla leMRP elifuna iZimbabwe iqunywe phakathi ukuze abantu bakwele Mandebeleni labasenkabazwe bazibuse libumbe ugatsha kwele South Africa ngoba lisithi kulezigidi zabantu ezikholelwa kulokhu elukulelayo. I-MRP isungulwe koBulawayo ngoZibandlela ka-2014. Umkhokeli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo utshela bebebuthene emkhosini wokusungulwa kogatsha lweleli bandla elokishini le-Uvel eGoli ukuthi kungani bebone kule ndingeko yokuthi benabele kwele South Africa.
Yikuqhubeka bekhuthaza abantu bakithi abangu 3 million abatholakala kuleli khona pe Uville, e Hillbrow, langaphi langaphi ukuthi hayi ilizwe labo likhona ekhaya libamelele ukuthi khona bayisebenza khona ngale baphile kuhle ndawonye belezihlobo zabo besekhaya.
Okhethwe ukukhokhela ugatsha lwe-MRP kwele South Africa, umnumzana Mqondisi Ndebele, uthi umsebenzi usemahlombe akhe ngokulandelela bonke abadabuka ezabelweni ezibalisa iMatabeleland South, iNorth leMidlands ukuthi bancedisane labasekhaya ekuvuseni isizwe sikamthwakazi.
Ngizakwenza ama-structures bonke ukuyabe kuhlanganisa le-MRP esebenza ekhaya ukuthi ngilimukise abantu bonke abavela eMatabeleland ukuthi yitho kufanele sizikhulule ngoba i-South Africa akusilo lizwe lethu, kufanele silungiselele ukuthi siye ekhaya.
Esebuzwa ukuthi kambe leli nyathelo labo lokufuna ukuzibusa angeke yini lidale udlakela, umkhokhelwa lelibandla uMoyo uthe kabafuni impi, kabafuni dlakela, kodwa zonke inhloso zabo zizafezwa ngokukhulumisana ngokuthula lohulumende obusayo.
Abantu bakamthwakazi bangabantu abathanda ukuthula, ikuthola ukuthi langemva kosehlakalo seGugurawundi abazange bathande ukuphindisela. Abantu abathanda ukudlwangudlwangu siyabazi.
Loba nje iningi livumelana laleli bandla ukuthi kunengi iMatabeleland leMidlands ezishiywe kukho emuva kakhulu nxa uqhathanisa lezinye izabelo. Abanye bathi malutshwana amathuba ukuthi uMongameli Mugabe avume ukuthi lezi zabelo zizibuse, yena laye abuse izabelo zamashonaland. Mesuto Sebene Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Live Talk lamhla sikhangela isimo sombukiso okuthengiselana lonyaka okweZimbabwe International Trade Fair oqala kusasa kobulawayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kusasa izakhamizi zeMelika esigabeni ezibalisa iConnecticut, iDelaware, Maryland, Pennsylvania, leRhode Island zizavota kukhetho lwama-primaries olokudinga ozazimela kukhetho lukamongameli phakathi kwebandla lama-Republicans lelama-Democrats. Inhlolisiso ethe yenziwa iveza ukuthi isinothi uDonald Trump owama-Republicans uzanqoba esigabeni zonke, kuthi ngakuma-Democrats unkosikazi Hillary Clinton ulakho ukunqoba esigabeni ezintathu. Lanxa indlovu ziyizo inyamazana ezinkulu kwedlula zonke zisengozini yokutshabalala ezwekazi le-Afrika ngenxa yodubo lwabazingela ngaphandle komthetho befuna impondo zazo. Abohlelo lokulondolozwa kwendlovu kwele Kenya bathi olunye udubo osulubhekane lendlovu ngolwenyosi, isinanakazana esincane esilakho ukuzidalela udubo nxa kuthe kwaba lokulwisana. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ugatsha lwezempilakahle lumanyene lenhlanganiso elungisa umuthi wokubulala imiyane solwethule umkhankaso wokuqeda umkhuhlane woqhuqho kwabesifazana abazithweleyo olubizwa ngokuthi yi-Moms Against Malaria. Kubika uNothando Spanda.
Umkhuhlane woqhuqho ubikwa uyimbangela yesihlanu yokubulalena abesifazana abazithweleyo eZimbabwe. Lokhu umnyaka waqalayo. Ugatsha lolu lubika sokubhubhe abantu abangamachumi ayisishiyagalombili lanhlanu, i-85 phezu kwenkulungwane ezingamachumi ayisithupha abahlaselwa ngumkhuhlane lo, i-66,672. Unkosazana Anita Moyo, ongomunye wabasebenza kuhlelo lokuchela imiyane phansi kogatsha lwezempila kahle, uthi kule ndawo ezazingavamanga ukuba lomkhuhlane woqhuqho ezinjengeGwanda lazo eseziqalile.
I-IRS ithiwa yi-indoor residual spraying and yenziwa endaweni kuthiwa ama-low-lying areas, endaweni ezigcwele amanzi kakhulu. Mna ngaspray Gwanda, so indawo engizaziyo sekuvuma ekhezi along i-border post. Inceda ngokuthi khona ngaspraya endlini yabulala i-mosquito ingahlala emdulini, so abantu babengasalunywa kangawo i-mosquito, so iyaprevent imalaria i-IRS yangikhona.
Umongikazi unkosikazi Thethenda Maphosa uthi lanxa umkhuhlane lo udinga ukuthi uhulumende aphathise ekucheleni imiyane, kukhona izakhamizi ezingakwenza ukuze imiyane ingagcwali indawo yonke.
Njalo lathi simeke sure amanzi singawayekeli ihleli emagabheni lani lani, ngoba lakho yizindawo lapho imosquito iyathanda indawo ezinjalo izalele khonapho, lakho sokusigcina kusiba le malaria. So zonke ezona izinto kuyawo sokumele siziqaphele. Utshani lakho simeke sure siyabasukuma uhlale kuclean nje endlini lasemagumeni lapho esihlezi khona.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Eric Damasane uthi lanxa uhulumende ekhangelele ukuphathisana lenhlanganiso ezizimele zodwa, kuqakathekile ukuthi laye abe le mali yokuphathisa izizalwane zeZimbabwe ezisendaweni ezivame ukuhlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho, hathi ukutshona ecela.
Ngani kasitshengisa ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa ezempila kahle. Kuza silimaza lokhu njengelizwe ngoba ungananzelela i-population yethu iyakhula njengeZimbabwe, into yomele sinazeyo naleyo. So nxa singa-investi ikakhulu sibone ukuthi siyakhulisa ezempila kahle, sizazithola sesigijima sesimatasa sesidinga abazasincedisa. Sizabe sihamba 2 steps siya phambili, 4 steps sibuyele emuva.
Lanxa ugatsha lolu lusebenza gadalala ukwehlisa inani labesifazana elibhubha ekubeletheni, lonyaka usubulele omama abangamashumi ayisikhombisa. Umongikazi wesinye sesibhedlela zemangweni weMathebeleland South unkosikazi Sifelipilo Masange uthi esigabeni sakhe sebehlisile inani labesifazana elibelethela emakhaya livela kuphose ichumi lane ekhulwini, i-13.9% ngo-2012 kusiya ngaphansi kwesikhombisa ekhulwini, i-6.7% nyakenye. Udubo oluseleyo uthi ngolwamantombazana azithwala isisemancane ayiwo abasengozini yomkhuhlane woqhuqho kanye lezinye ingozi ekubeletheni, njalo afelwe zinsane ngoba engazi ukuthi aziphathe njani.
Ingozi ikhona ngoba abantwana, umntwana lowo sithi ngumntwana yena ole 12 years usesiba lo mntwana futhi, so ngabantwana ababili anti. Yena ke ingozi ekhona ukuthi ube sakhula izitho zakhe bezingakakhuli okwenele ukuthi zingathwala umntwana zilungele njalo ukubeletha umntwana lowo.
Abezempila kahle bathi umkhuhlane woqhuqho uyingozi kakhulu kwabesifazana abazithweleyo ngoba ngesikhathi lesi amasosha omzimba abamalutshwane, njalo kunzima ukubamba umkhuhlane ngesikhathi. Umnumzana Thabani Zikhali, umongi ofundisa labo abafundela ukubelethisa, uthi okumqoka ukuthi omama bakhuthazwe ukuyahlolwa njalo nje lapho bezithwele ukuze lapho bethe bahlaselwa ngumkhuhlane woqhuqho kumbe baba lolunye uhlupho luphangela ubonakale.
Isikhuthazo siyaqhubeka kudinga umzamo ngenxa yokuthi akusiyo into eyenzakala mhlawumbe overnight. Umuntu yena ngokwakhe kunzima ukuthi atshintshe imvelo yakhe. Abanye ngenxa yokuthi bajayele ukuthi vele ngangibelethela ngikhaya, kumbe ubani lobani babelethele ekhaya kuzange kube lohlupho laye besefuna ukwenza njalo. Kodwa njenge-Ministry of Health and Child Care siqhubeka silokhu esibakhuthaza ukuthi indawo engcono yokubelethela kusesibhedlela.
Umkhuhlane woqhuqho ulakho njalo ukubangela ukuthi ozithweleyo aswele, abelethe isikhathi singakafiki, afelwe lusane ekubeletheni, usane lungakhuli ngendlela esiswini, kumbe yena abe lokusilela kwegazi emzimbeni. Lo mkhankaso we-Moms Against Malaria uza lapho ilizwe linanza i-World Malaria Day lamhla, okukhangelelwe ukuthi inhlanganiso le elungisa umuthi wemiyane i-Motrin inikeze abesifazana abazithweleyo imithi le, ama-mosquito nets ale mithi, kanye lemfundiso ngengozi yomkhuhlane woqhuqho emakliniki achiyeneyo elizweni lonke jikelele. Indikimba yenhlanganiso ekhangela ezimpilakahle emhlabeni wonke jikelele, iWorld Health Organization, yokunanza ilanga loqhuqho lamhla ithi end malaria for good. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-FC Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Premier Soccer League ngemva kwemidlalo yangempelasonto. Kubika uJoseph Njashi.
Iqembu le-FC Platinum yilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emithathu yesidlalo lonyaka kusigaba se-Castle Premier Soccer League, okutsho ukuba yilo elihlezi phezu kwengalane le miklomelo eyithoba munemunye. Ngomgqibelo iqembu le-FC Platinum linqobele eChapungu nge-1 kanya, kodwa limpumela ichiya beqembu leChapungu belensolo ngoba iqembu le-FC Platinum lihlohle umbekwa umdlalo susiya komlindi uyacina. Ngemva kweqembu le-FC Platinum kulamaqembu amathathu ale miklomelo eyisikhombisa, njalo lawa ngabalisa ele-Cape United, ele-Chicken Inn kanye lele-Triangle. Iqembu le-Islanders lihlezi kwindawo yesihlanu le miklomelo eyisithupha, ngemva kwaloku leqembu le-Haumine le miklomelo emihlanu. Iqembu le-Islanders litshaye le-Cholocho nge-2-1, njalo umgadli osakhulayo weqembu le-Bosso u-Prince Dube onguye ohlohle igoli lesibili uthi ukuhlohla kumsuse umthwalo omkhulu emahlombe akhe.
Igoli engihlohlile namhla yanceda ukuthi ngigaine i-confidence emagemini anjengalawa. Amagemu adlulileyo ade kule pressure ngenxa yokuthi ngivela kuma-junior side, so i-pressure ibiningi vele ngenxa ye-first time. But like this, I think seven boosted one new confidence. I'm saying one is sitting here, not the pressure.
Kunda, yes, kombisa, will let Kambulengezi Platinum Lona Lilian and Mikromelo Lelez at PC Caripa, Lele Dynamos. I Kambula Rare City, Lilez window, Yetu, Milil, Mikromelo Emita, too, or will in an Lilian and Lamakam Babalisa, Elecholocho, Elechapungu, and Lele Wange. Kunda, Yetu, Milane, will let Kambulavula City, Elemikromelo Mibili. Kuthi ngaphansi kwalo kuleqembu le-Porter Strikers kanye le-Mutare City wona angakabi ngitsho lowodwa umhlomelo. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni we-rugby liqhuba nzima kumncintiswano wezwe zomhlaba o-World Rugby Under 20 Trophy oqutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Abafana beZimbabwe banqotshwe nge-50-22 liqembu le-Uruguay emdlalweni wabo wesibili kulo mncintiswano ngomgqibelo, ikanti emdlalweni wabo wakuqala banqotshwe 54-24 liqembu le-Samoa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikapool A, njalo lizadlala leqembu le-Fiji emdlalweni walo wezibaya wokugcina ngolwesithathu. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ziyamluma egqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kwaneleke mntwakazomuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lingayikatshana liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lilanje.